chokwadi chiripo ndechekuti kana munhu uchinge wapara mhaka unosungwa neomutemo. Kana uchinge wabatwa neomutemo, zvinoreva kuti vomutemo ndovafanira kuprova beyond reasonable doubt mudare redzimhosva kuti hauna mhosva yawapara. Saka munhu wese anosungwa panenge painika benefit of doubt kekuti haana kupara mhosva iyi kusvika darira kuti apara mhosva iyi. Saka kazhinji kazhinji vanoona vachisungwa panenge paine magrounds anotarisira kunzi munhu akapara mhosva. Taona isusu vazhinji vachisungwa vachibuda mumadare edzimhosva vachinzi izvo havana nyaya, kunyanya paburitswa vahopo chimunhu vachinzi havana nyaya mudare ro dzemhosva zvakare. Asi kune vamwewo zvakare vabatwawo vaine nyaya dzekutyora mutemo weZimbabwe, nevamwe vari kusungwa nenyaya dzokuratidzira kuzvisiri pamutemo nezvimwe zvakadaro, zvakafanana zvakare na Cecilia Chimbiri nevamwe nana Johana Mamombe. Saka isu tinoona kuti mutemo unofanira kutedzwa sezvauri, nekuti mutemo hautarisi ngana, hautarisi kumeso. Saka chiripo mukoma blessing ndechekuti vanhu ngatisaparai mhosva. Madzitare edzimhosva emuno muZimbabwe anotaridza kuti anoshanda akazvimiririra independent.
Ngatitarise hurumende yamunangagwa iyi kubva payapinda pachigaro nenzira yamapindira avaita ivavo, chavakwanisa kuita kuchinja mashandisirwo anoita mitemo munyika vachiita kuti zvienderane nezvavanoda ivo. Mapazi ehurumende mazhinji ari kushanda zvisizvo maitiro anenge akataurwa nebumbe remutemo. Ngatitarise nyaya yemapurisa. Mapurisa aripo kuchengetedza runyararo, kuchengetedza vana veZimbabwe, kuchengetedza zviwanikwa nezvakawanda zvinenge zviri munyika yeZimbabwe. Asi tiri kuona vari kuenda pamberi kusunga mwana wese weZimbabwe anenge achitarisirwa senge haasi kuita zvinhu zvoda ZANUPF, anenge achiita zvinhu zvekuti vana veZimbabwe vaone rusununguko, vana veZimbabwe vaone chouviri, vana veZimbabwe vasina mabasa vakwanise kuwana mabasa. Zvese izvi tiri kuona vachisungwa pasina kana kumboitawo tsvakurudzo kuti nyaya yacho yakamira sei. Vana Hope Chingono, vana Obey Sithole, vana Ostalos Siziva, vana Johana Mamombe, Cecilia Chimbiri neTsai Marova, vana Muzvare Fadzai Mahere, vana Muzvare Gladys Tlachwayo, Honorable Beat, vese vari kungosungwa zvisina kana tsarukano. Munotarisa zvakabva kuitika manje manje, Muzvare Tome Vongai vakasungwa apa ndio vanga vatobatwa zvisina kunaka nemapurisa. Saka tikuona mapurisa achishandiswa zvisina kunaka. Ngatirasa futi nyaya yematare, matare kana makots iwo vana magistrate ava. Aiwa muchatauri nezuro ndakaona chisingaoneki kumadare edzimhosvako, ana Muzvare Johana Mamombe nevamwe vavo vari pamberi pedare, dare richimanikidza kuti ngavaende kutrial vasina zvikwanisiro zvinodiwa.
Vadzikiti, todzoka kwamuri.
My own advice yandinongapa kuna vanopikisa ava ndeyekuti ngavachinje mafungiro avo vauye neconvergence for development of the country, convergence for unity, convergence yekusimbaradza our social status, vanhu vanga vachigara zvakanaka mudzimba nemumacommunity. Pane kuita maconvergence avari kutaura ekusungisa vanavo vamwe vanhu, asatambonzwa kunzi vaclifford tswashwayo vasungwa vachiratidzira isu, asatambonzwa kunzi vanelson chamisa vasungwa vachiratidzira zvichiri pamutemo. Asi totozozwa zvavakusungirwa nedzimwe nyayawo. Saka tinobva taona isusu kuti no, idzi nyaya dzekuitisa vanavo vamwe vanhu idzi ngadzimbomira kusvika nguva yemaelection yakwana, vava kutsvagawo simba. Toziva kuti inyaya yekutsvaga pawa chete remu yekutonga pamaelections.
Petai hurukuro yedu vashachwayo, tisaswerere kuvyakatiyo.
Ndofunga ruzhinji rweZimbabwe riri kuzvionera pachena kuti bato rinonzi ZANUPF hakusisina, ranga veboka raakurarama nokuzvinyongoka pamusoro pemutemo, ravaboka raakurarama nekushandisa maInstitutions enyika zvisirizvo.